Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3 Gunyana September 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi noumwe 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose.
Tarisa maminimums anenge ari kuma 20,000 RTGS per month. Ndiyo average inenge iripo.
Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika maRTGS 41,235 pamwedzi kuti ikwanise kurarama.
Tarisa maminimums anenge ari kuma 20,000 RTGS per month. Ndiyo average inenge iripo.
Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoshora kusungwa pamwe nokubhadhariswa vanhu vanenge vawanikwa vachifamba nemichovha nemabhazi zvisiri pasi pezupko.
Asi vanhu vakawanda vanga vasingazvitarisiri kuti kuchaita zvinhu zvakaita sezvatakazoona nekunzwa zvese. Saka takapiwa yambiro yakakura chaizvo kuti kuchange kusina kumira zvakanaka.
Muno muAmerica, vanhu vanopfuura 45 vanofa mudutu mpengo aida kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi noumwe 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana nemakumi mashanu nevasere 158 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mana ane makumi mana nevapfumbamwe 4,449. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi maviri nezvishanu nezana rine gumi nevasere 125,118. Vapora vachiita zviuruzana negumi nezvina zvine zana rine makumi mapfumbamwe nevanomwe 114,197. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana masere nevashanu 2,649,805. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 1,673,309. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvitatu zvine mazana matatu nevapfumbamwe 1,673,309. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano Reconsumer Council of Zimbabwe rinoti muri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru zvina nechimwe zvine mazana maviri nemakumi matatu nemashanu RTGS 41,235 pamwedzi kuti ikwanise kurarama zvakakwana. Vashandi vakawanda vehurumende vanotambira mari iri pasi pezviuru gumi nezvinomwe 17,000 RTGS. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mtulinqube vanoti vanoda kuwedzera vashandi mari asi vachitiwo upfumi hwenyika hwave kugadzikana mitengo yezvinhu haichanyanye kukwira. Vamwe varayiridzi vakatotanga kuratidzira vachiti mari dzavari kutambiriswa ishoma. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Tinga darisa mama sectors akawanda avasati vasvika ipapo. Mashoma ma sectors tiri kuona ari pamusoro pemari iyoyo, kana tingati vanobhadhara tingati above the poverty line. Tawana weku finance sector, tawana ma quasi government entities aga fana neweku Zimra. Asi mashoma ma sectors acho anenga chi padara mari ino shiga pane mari rukuta urwane Consumer Council of Zimbabwe.
Ko vakawanda varikupuwa mari yakaita sei?
Ama sectors akatowanda chaizvo. Tingatarisa ma minimums anenge ari kuma 20,000 RTGS per month. Ndiyo average inenge iripo, vamwe vachiri pasi chaizvo. Asi inotozivikana iri pamutemo minimum wage akatarwa ne government yange isati yasimuka pa 2,500. Saka tiri kuona ma sectors akati one day tikandi ma employers akati one day kuti vasvike kuma 5,000, 10,000, 15,000 anenge vanodaidza kuti ma cost of living inenge isiri basic salary inotambirwa nemunhu. Zvinoreva kuti haisi mari inoshandiswa pakuzotorwa mapenjeni nezvimwe zvakadaro, kana kuzoshandiswa pakukaruleta materminal benefits kana munhu abuda basa. Ndizvo mari dzokuti dziri padiscretion ya employer.
Munorevei apa vamwe?
Employer anogona kutosimudza paanenge achida kutora mari iyoyo. Nekuti maemployers anenge achiti basic kana kusina chibvumirano kuemployment council kana kuseta, basic inenge iripo ndiyo yekudhara iyoyo 2,500. Saka mari dzinotambirwa nevashandi dzichiri pasi nemari dziri kutaura neConsumer Council of Zimbabwe. Ndo dambudziko ragara riripo kwemakore nemakore.
Izvi zvinorevei takatarisa mushandi?
Zvinotoreva kuti ruzhinji vanhu vari munzara tingati vakawanda tinovadaidza kuti vari mupoverty. Mawages asarira pasi. Ivo vehurumende vanenge vachiti zvinhu zvastabilize iyo zvino. Asi chokwati nderekuti maprices kubva kwatanga malockdown anongopota achingokwira, asi muhoro yevanhu haisi kukwira. Saka ndiro dambudziko riripo.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru nedanho rinonzi rakatorwa nemapurisa rekusunga pamwe nokubhadharisa vanhu vanenge vawanikwa vachifamba nemichovha nemabhazi zvisiri pasi pezupco mari inoita zviuru zviviri zvemadhora pamunhu. Mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vanoti vanopokana nedano iri zvakanyanya vachiti mapurisa anofanirwa kutanga aona kuti chii chasvitsa padambudziko iri vachiti hapana asingazive kuti Zupko iri kuremerwa. VaGoliath vanotiwo zvakare ikodzero yemunhu kuti ashandise nzira dzaanoda pakuenda rwendo zvichienderana nekuti anenge achimhanya zvakadii, kwete kuti audzirwe nemapurisa mabhazi ekukwira. Vanotiwo sangano ravo ratosvitsa nyaya iyi kumagweta avo kuti atange kuongorora danho remapurisa iri. Kusvika pakupera kwezuva nemusi wechitatu, vanhu vanodarika mazana maviri vanonzi vakatinge vasungwa vachibhadhariswa mafaindi aya, uyewo mabhazi anodarika mazana maviri anonzi akange asungwawo nemapurisa achibviswa pamigwagwa. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGoliath pamusoro penyaya iyi.
Danho ruda kutorwa nemapurisa iri tinopokana naro nekuti ivo vanofanira kutsvaga kuti chaita kuti musoro uteme chii. Takatarisana nekuti Zupko iri kuremerwa uye zvakare zvifambiso zveshoma maguta akasiyana siyana. Vanhu vari kutambudzika kunge vachienda kubasa nekudzoka kubasa nekuti mota dzinotakura veruzhinji ishoma, uye zvakare harisi basa remapurisa rekumbunyikidza vanhu kuti vaite zvavasingadi.
Asi chii chiri kuita kuti vanhu vaende kunokwira motokari dzisina kunyoreswa idzi vachisiya mazupu kwaakachengetedzeka?
Chiri kukonzera kuti veruzhinji vaende kunokwira motika dzisiri dzezupu inyaya yekuda kubata nguva kusvika kumabasa, nekuti hakuna mabhazi anokwana anofamba nenguva kutakura veruzhinji kuti vanga vachibata nguva kumabasa. Ndosaka vanhu vari kuenda kunokwira motikari idzodzo kuti vange vachifambidzana nenguva vachinobata production hour yekubasa zvakavakoshera. Tikada kunyatsotarisa nyaya iri kunyanyoneta inyaya yekuti mota zhinji dzekambani yezupu hadzina kunyatsokwana, zichireva kuti hadzisi roadways. Vanhu vazhinji ndosaka vamwe vasingadi kudzikwira, ishoma dziri roadways.
Saka matanho apa hamuchatora panyaya iyoyi?
Isu danho ratichatora sesangano nderekudzivisa vanhu kuti vasangokwirire pese pese muguta reHarare. Ngavatsvage pari nani pekuti vange vachitakurirwa, sezvo zvatinoziva kuti mabhazi nemuchovha yekambani yeZupko neshamwari dzayo haisi kwanira vanhu vese kuti vange vachienda kumabasa nekudzoka kumba. Uye zvakare nyaya iyi tatoipirawo kumagweta edu kuti vanyanye kuiongorora nezvavo, uyezve tiri kuti pane vanhu vese vari kushungurudzwa nemaitiro ari kuitwa aya ngavatibate panhamba dzinoti 0712334330 kana kuti panhamba dzinoti 0773239688 tinyatsoongorore kuti chii chiri kuitika. Kune vese vakapuhwawo matiketsi kana kuti vakafaindiswa vasina mari ngavatibate ipapo. Tiri kuti izvi kuitika izvi zvinoda kuti mapurisa vari kuda kuti vanhu vakonzerese ruzha, pave neruvengo pakati pedu neivo, nekunzi tiri kuda kumukira hurumende ndozvikwazvikuende ikoko nekuti hapana mutemo wakadaro. Ngavagadzirise chaita kuti musoro uteme, kwete kuda kufaindisa varombo vasina mari. Tinopokana nekuita kwakadaro.
Mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvakurudzo ichangobva mukuitwa neZimbabwe Council of Churches ZCC inoratidza kuti pane mukaha wakakura zvikuru pakati pevakaremara nevasina kuremara, izvo zvinoita kuti vakaremara vaomerwe neupenyu. Godwin Mangorga anotipa nyaya iyi.
Gwaro rakaparurwa neZCC nezuro rinonzi Disability Inclusion Survey Report uye rinoratidza kuti zvivakwa zvakawanda munyika izvo zvinosanganisira zvikoro, machechi nezvipatara hazvina midziyo kana zvinhu zvinoshandiswa nevakaremara. Gwaro iri rinotiwo vanoshanda munzvimbo idzi havakwanisi kutaura kana kushandisa mitauro inonzikwa nevakaremara. Zvikamu makumi mashanu nezviviri zvevanhu vakabvunzurudzwa zvakati mabhazi nezvimwe zvifambiso zveveruzhinji hazvina zvinhu zvinoita kuti vakaremara vakwanise kuzvishandisa zvakareruka. Zvimwewo zvakabuda muongororo iyi ndezvekuti vakaremara vanoryidzana zvakanyanya nemakanzuro avo kudarika zvavanoita nenhengo dzeparamende nemakurukota ehurumende. Makambani akazvimirira anonziwo haana kugadzirira kupinza basa vakaremara. Vamwe vakabatsira patsvakurudzo iyi zvakare vari nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari nhengo yesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo iyi yakabudisa kuti vanhu vakaremara vangapinde sei muvanhu kana kugara nevamwe pasina rusaruro.
Chikuru chatakawana ndechekuti vanhu vakaremara havana vimbo nevamwe vanhu vasiri mhuri dzavo kana nemamwe mainstitutions asiri mhuri dzavo, mainstitutions akafanana nehurumende dzinguva namakereke chaiwo, nekuti vanofungidzira kuti makereke dzinguva havabati zvakanaka, hurumende haivabati zvakanaka, asi mhuri dzavo ndokwavanotovane vimbo yakakura ye upenyu hwakareruka kuri kuti vari vanhu vakaremara.
Vakuchera vati zvavakawana patsvakurudzo yavo zvinofanira kubatsira hurumende nenyika pakuona kuti vanorarama neurema vawana raramo kwayo.
Vimbo yangu ndekuti mapoka iwawo, mapandiko iwawo achaona zvakakodzera kuti vaotarise tsvakurudzo iyi, vaone kuti ndepapi pavangavandudza maitiro avanoita zvinhu kuitira kuti vanhu vakaremara vange vachiwanawo raramo ine chiremerera.
Muzvare Joyce Matara avo vanoshanda nesangano reGyros Jiri vaudza Studio 7 kuti zvakabuda mutsvakurudzo iyi zvichabatsira pakupedza matambudziko anosangana nevanhu vakaremara.
Chinangwa chedu chekuti isusu dai mamwe mapato akazvimirira vasiri vanoita nezveurema ngavakwanisewo kuti zvirongwa zvavo zvavanenge vachiita kubva papulaning stage kusvika pakunoimplimenta nekwakuevaluata vange vachiinkludawo issues yedisability imomo muzvirongwa zvavo imomo. Even hurumende now that report like I said masikati paya kuti inofanira kunge ichishandiswa an advocacy tool, nokuti taane umbowo hwekuti iyo hurumende chaiyo pachayo vange vachikwanisawo kuishandisa ripoti iroro pakuongorora even panyaya dzekupawo maresources kuti vanoallocatawo here maresources ari adequate munyaya dzehurema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori weZCC Reverend Kenneth Mutata sezvo vange vari mumisangano, asi ZCC inoti pamusoro peNational Disability Plan hurumende inofanira kuumba hwaro hwekuvandudza mabasa ekusimudzira vakaremara kuitira kuti vakwanise kuraramawo sevamwe vanhu mudzimba nekumabasa. Gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 mwedzi wapfuura kuti hurumende yakaparura gwara richashandiswa kuona kuti vakaremara vasimudzirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanobvuma kuti Zimbabwe yasvika pakubatikana nezvikwereti zvekunyika yeChina, asi vachiti Zimbabwe icharamba ichitsvaga rubatsiro kubva kuChina nekuti pane kuzvidzana kwakanaka pakati penyika mbiri idzi. VaMnangagwa vakataura izvi apo vaitaridzwa basa riri kuitwa kugadzirisa nhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe muHarare, iyo iri kugadziriswa nemari inoita $153 emadhora ekuAmerica anobva kuChina. MuNewsday makare, kampani ya Zesa Holdings inoti iri kutsvaka nekupinza basa zvakare avo vaimboshandira kampani iyi ichiti iri kuda kuti kampani iyi ishande zvakanaka. ZimLife.com rinoti bepanau reZimbabwe Independent nesangano reTransparency International Zimbabwe vaenda kumatare edzimhosva kumanikidza hurumende kuti ibudise pachena zvakabvumiranwa pakati pehurumende nekambani yeLandela Investments pamusoro pekutengwa kwemabhazi. Landela Investments ikambani inonzi iri pasi pavakuda kwashe Tagwirei avo vari kupomerwa mhosva zhinji dzeuori. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Manani mangwanani pastudio 7 apo. Ndinoda kutsikurudzirawo vazhinji vese veMGC Alliance handetoregista kuvhota tirege kuchizidzirwa nawo Monzora. Monzora haana zvaanotiita. Tinokurudzirawo madzimai ese nevasikana vechidiki kuti tibude neuwandu hwedu tiende koregista kuvhota tirege kuti ndezvana baba chete vachamisa chete. Vamunangagwa chizororai, nguva yenyu yakakwana.
Mamukasei pastudio 7. Ini ndinoitawo Luxon Maposan kumba ndeibva kuSpinge ndiri kuJoburg. Ndinopa kutenda nenyaya dzamunotipa. Ndoda kundotiwo kuna president wedu vachamisa kuti sei vasingambosvikiwo kuChipinge vanhu vavaziye. Vakambofambawo maruwa risaidi rekwedu iyo vanhu vanovaziya mavhoti vanowina vasangotambira kutaundi kwega. Ndatenda.
Mamukase pastudio 7 apo. Ndine zvimwe zvandiri kuonawo zvandada kuti ndimbotaurawo. Ndikuonai kuti ZANU-PF yavhara maofisi kwaregional general kuti vanhu vasakwanisa kutora mazvitupa mapasipoti nechi nechi. Ike zvino vanhu vari kupa mazvitupa ndivanhu vavo vari kuti vakwanise kurejista vagozi vavhotera. Majority yakavharirwa maofisi kwaregional general kuti vasakwanisa kutora chimazvitupa nemapasipoti. Vanhu vakakwanisa kurejista kuti iyo ive nevanhu vayo vanenge ichipa mazvitupa kuti vagozoivhotera. Ndosiyapinda neZANU-PF nyuwani.
Hello pastudio 7 muri sei? Hai, ndinotosedza zvangu nemutauriri weMDC ya Monzora ana Lloyd Damba kutobuda tsinga achitaura kuti kwai makanzuro takamadzinga. Hei muzinda takatora. Uri kugwira zvokutora muzinde here weka kuti uri kugwira zvokuti vana veZimbabwe vasununguke kubva kuZANU? Kutobuda tsinga kuita sokuti wasvikigwa neshavi reZANU. Uzive zvaunoita iwe Lloyd Damba naMonzora wako iyo.
Pastudio 7 napo muri sei? Kumuchetana namukomota nokawande namukoma Blessing nevamwe vose. Aiwa, kuno kumufaira hatina. Monzora ada kuti jairira chaizvo. Akapedza kurikora maMP, makansela, zvese zvaari kuita izvi. Nasu unotanga kutaura kuti ari kuda zita kuti MDC Alliance angasatambe neswana yeZimbabwe tikagumbuka zvekutika. Handidangu kutaura zvemazuku yakanyanya kushata kana takawanda. Kuti ngasati jairire kusvika pakudaro.
Mangwanani akanaka pastudio apo. Ana mukoma tanonoka wande vana mukoma Blessing Zulu. Aiwa, ndodangotaura ngu zvishoma pana vamonzora. Kana vamuchigona kuisavo shoko rekuna vamonzora vavodze kuti vamonzora ngavarege kutitambisira nguva. Vamonzora hativadi tisiwane veZimbabwe. Tati vamonzora hativadi. Tikaisa vamonzora navamunangagwa apa tingadoda vamunangagwa pana Monzora. Havasada kushungurudza isu vana veZimbabwe tichitambura kudai tokukwira chinzani pamberi pedu toisa vamonzora. Vanotambisa nguva, vakupe vanani. Kupe wacho vanani vamonzora zvavari kuita vari kutambisa nguva yavo. Ngavarege kutambisa nguva yavo vamonzora. Ngavaende vaende kumasuo vana matemwari uchavakomborera. Ndatenda pastudio.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465-0318 muchiti udzazwa munofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kusvika parizvino vanhu vanopfuura makumi mana nevashanu 45 vakafa kumaodzanyimba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica kana kuti Northeast mukuvhuvhuta kwedutu mupengo Aida iro rakavhuvhuta kubva kuchamhembe kweAmerica riine ukasha hwemhepo nemvura. Dutu mupengo Aida riri kuvhuvhuta mumatunhu mumaguta nemunzvimbo dzakawanda mumatunhu eNew York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey nemamwe. Nezuro, gavhina vedunhu reNew Jersey vaPhil Murphy vakazivisa kuti vanhu vanoita makumi maviri nevatatu vakafa mudutu mupengo iri, kusanganisa mupurisa akakokorwa nemvura achiedza kubatsira vanhu. Dunhu rePennsylvania nderimwe rematunhu aya riri mudambudziko iri uye rakarasikirwa neupenyu hwevanhu. Tabata chizvarwa cheZimbabwe vachigara muguta rePhiladelphia muPennsylvania makare vaNick Mada tikavabvunza kuti kwavari kwakamira sei.
Mukoma wande, tinotenda Mwari kuti pari zvino nepatiri kwadzikama zvakanyanya. Pane zvatainzwa nekuona nezuro manheru kwainge kuchityisa nemvura yacho kuwanda kwacho. Uye ndofunga chakatiponesa mhepo yakaita shoma dai yakati wandei. Nezvatazonzwa nenzvimbo dzakatipoteredza dzakapindana nedambudziko guru rekunyudzwa kwemotikari nekuzara kwemvura mumabasements dai takapinda patsekwende yakakura kupfuura zvatiri kuona nekunzwa izvozvo.
Pane zvamakanga mamboudzwawo here nevatungamiri vedunhu renyu kuti muchenjerere?
Hongu, takawana mamessages akawanda chaizvo kunyanya pamafoni system yedu sekuziva kwamunoita muno muAmerica. Mafoni anobva atanga kutumira mamessages anotaura kuti kana pane zvinhu zvihombe zvakada zvinoitika anenge achingoringa. Saka takataurwa kuchauya dutu mupengo asi vanhu vakawanda vanga vasingazvitarisiri kuti kuchaita zvinhu zvakaita sezvatakazoona nekunzwa zvese. Saka takapiwa yambiro yakakura chaizvo kuti kuchange kusina kumira zvakanaka.
So kuziva kwenyu pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamamboti manzwa zvakapinda mudambudziko pamusoro pedutu mupengo iri?
Sezvo ndiri imwe nhengo yezvizvarwa zveZimbabwe munharaunda medu, ndoda kukuvimbisai kuti dai zvanga zviripo dai ndakutokutaurirai kuti pane zviripo, asi ndinovimba kuti hapana. Kuburikidza nemuma community groups edu vakwanisa kunge vachipindana netsekwende dzapindana nevamwe idzo dzidzi. Saka ipapo tinenge tayambudzwa.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaNick Mada vanogara muguta rePhiladelphia muPennsylvania vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe 11 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika maRTGS 41,235 pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoshora kusungwa pamwe nokubhadharisa vanhu vanenge vawanikwa vachifamba nemichovha nemabhazi zvisiri pasi pezupko. MuAmerica, vanhu vanopfuura makumi mana nevashanu vanofa mudutu mupengo Aida kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.